Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 7 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Mpurisa akapfurwa akafa hakuna munhu anotaura nezvazvo anongoti aiwa mpurisa apfurwa saka ngaafa nokuti haasi munhu nokuti haana kodze zvinhu zvinozotibatabatawo isusu seZimbabwe Republic Police kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure mativi ese
Mapurisa opfura mumwe anofungidzirwa kuti akaba mari zhinji muHarare kunyangwe ainge ave maoko mavo.
Kana tichizonzwa maripot ekuti munhu azopfurwa vachienda kuma indications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfurwawo zvekare nekumasure zvinhu zvinobva zvareza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa rawo here.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi inofanira kuferefetwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akauraya Blessing Sumbani Stole ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa kuSouthley Park muHarare pedyo nerwizi mukuvisi. Stole anga achipomerwa mhosva yekuba nevamwe vake mari inosvika zviuru mazana makumi manomwe nemakumi maviri yekuAmerica kana kuti $720,000 dzimwe mari dzemarand nemaeuro paQuest Motors muHarare musi wa 25 kukadzi. Stole uyo anonzi ndiye ega ainge asara sezvo vamwe vake vari mujeri anonzi akasungwa kuchiredzi. Mapurisa anoti paienda kunovaratidza paenge aviga imwe futi yake akabva aedza kuikoka nekuda kuvapfura zvakapa kuti abva apfurwe nemapurisa nekumusana. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vave kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vanenge vasungwa vari kufa kana kukuvadzwa nepfuti vari maoko emapurisa sezvo vanhu ava vachifanira kunge vakachengetedzwa zvakasimba. Mwedzi mina yapfuura mapurisa akati akapfuurawo dzimwe mbavha pfumbamwe dzainge dzoedza kuvarwisa pavaienda kunoratidzwa painge pakavigwa zvinhu nembavha idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati.
Ndofunga muri kuona zviri kuita matsotsi ari kuba vakapakata nezvombo vozonoviga zvombo izvozvo saka kana munhu achinge apara mhosva ngaarege kuda kutanharo kana kurwisana nemapurisa kana kunoviga zvombo zvaanoti kana zvava kunotsvagwa oda kuramba nazvo achizviviga. Saka tiri kuti isusu mapurisa vanoteedzera mitemo yenyika asi vanenge vapara mhosva vona iwowo ngavabvume kuti vapara mhosva voregera mapurisa achiita basa ravo vasina kumbonetana nemapurisa.
Asi kavamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanyati vari kuti nyaya dzevanhu vanenge vachipurwa nemapurisa vachienda kumaindications dzinenge dzati wandisei vanenge vasina kusungwa here necheni zvinofamba sei?
Panenge pachiferefetwa nyaya panoitika zvakawanda. Chinoonetsa chinoremekedza nyaya dzekodzero dzevanhu vanhu vanozongotarisa divi rimwe chete. Tine mapurisa vapfurwa vakafa asi mapurisa yavo kana zvaakutaura vanoonekwa kunge sevanhu vasina kodzero. Tine mapurisa zvirema tichitaura kudai zvisiri zvekunyeta mapurisa zvirema vana vadenherera asi kana vanhu vaakutaura vanotaura vakatarisa divi rimwe chete tozofunga kuti pamwe anozviitira kutsvaga mari kana kutsvaga mbiri. Asi kana mupurisa akapfurwa akafa hakuna munhu anotaura nezvazvo anongoti aiwa mupurisa apfurwa saka ngaafe nokuti haasi munhu nokuti haana kodzero. Zvinhu zvinozotibata basawo isusu seZimbabwe Republic Police kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure matv ese. Izvozvi munozvi here kuti mwedzi unoyu svondo rapera paita nyaya yakatirwadza kuBedbridge. Vanhu vakapinda mumunda vakaba vakarova vanhu vakaba mari vakapuwa mari vapiwa mari ndobva vapfura munhu vakamupfura musoro vakamupfura paabdomen vakamurova naye nibhaa akafa murume uyu. Saka mberi pevana vake vakatarisa. Saka mapurisa kana vakuenda ipounzi mapurisa chipeto henyu maoko munosvika moti imi nayi watinokumbirawo mauraya munhu muyu. Saka chiitei zvamunoda ingave nyika here vakomana.
Mune imwewo nyaya pane munhu akafa muHarare mushure mekuondomokerwa nemudhuri. Mukati jekesera kuti zviri kufamba sei ipapo?
Ndofunga mashoko ataburita mangwanana nhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora uye zvitataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Woji tikataura mazita evanhu vakakuvara nemotikari dzakapwanyika. Saka nyaya ichiri kuenderera mberi ichiongororwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yemurume akapfurwa tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya dzakadaroso inyaya dzinoda kuti pawanzovhenekwa chaizvo chaizvo zvinenge zvakaitika paita yaanoti kumaindication kana vachiita ikoko. Hongu toziva kuti vanhu ava vanenge vakasungwawo vanenge vari vachikonsidwa kunzi madangerous criminals. But kana munhu asungwa nemapurisa anenge ava in the custody yemapurisa and paanoita kumaindications ikokoko mapurisa anenge akazvisecurewo kuti uyu munhu sezvo ari dangerous anofanira kuva akaiswa kana njema kana kuti akaprotectwawo zvokuti haakwanisi kuzoitawo zvaangaita Moses. Tikara tichizonzwa mareports ekuti munhu azopfurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfurwawo zvekare nekumasure zvinhu zvinobva zvaredza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here.
Kana zvadai pane here chingaitwa kuti munhu anenge aurayiwa uyu akwanisiwo kunzi arwirwe kodzero dzake?
Ya hongu pandaimboshanda nemasangano anomirira kodzero dzevanhu kuZimbabwe inyaya dzakati ndakaita nyaya dzakati kuti dzakadai so and pese pataita taitozoona kuti mapurisa ndiwo vaive vari in the wrong nekuti vanenge vakapfuura munhu siri pamutemo. Saka kana zvadai so hama dzemufi dzinokwanisa kurequesta postmortem and vanokwanisa kurequesta zvekare ripoti ya pathologist uyo achava achivheneka kupfurwa kwakaitwa munhu. Kana zvazodai so vanokwanisa kuzosuwa yatingati hurumende kana pawanikwa kuti pane kakutadza kuita basa kwemapurisa.
Asika vamasiye vamwe vanoti kana paine munhu ari kupomerwa mhosva dzekuponda mhosva dzakawanda wanda dzekuba motikari nekukonzera kusagadzikana kwemusha pane chakaipa here kuti mapurisa abva amupedzisa?
Hapane chakaipa chaizvo. Zimbabwe country inofanira kuva ichitevedza yatingati rule of law. Mapurisa basa ravo nderekubata vanenge vachisuspectwa kuti vanenge vapara mhosva ende uyezve kana munhu abatwa nemapurisa hazvirevi kuti atotongerwa nyaya iyoyo kuti atonzi akafara mhosva here. Anenge achinzi ari presumed innocent until found guilty, zvichireva kuti anenge achinzi haana mhosva kusvika dare redzimhosva rataura kuti aiwa uyu munhu ane zvemhosva achitasawo macircumstances yavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu vane mazuva makumi maviri nerimwe ekuti vaendese mari dzemadhora emuZimbabwe kuti vatange kushandisa mari itsva ichangoparurwa inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZiG. Asi mamwe makambani anonzi ari kutarisirwa kuti anenge apedza urongwa uhu nemusi wechishanu. Mari itsva iyi yakonzera gakava munyika vamwe vachiti inoshanda asi vamwe vachiti wave mugariro musoro wetsuro kushaya nyanga. mguzea nezo nyai tabata nyanzi mnyadze zo upumi vajishanda ne Deben University of Technology muzunafundo Gift Mugano tikatanga nikuwa bunza nezo ataurwa ne Reserve Bank izi
Azini kitambu zikulaitika hapa ndele kuti siku parla kwa kukaitu kwa manta police na governor wa central bank chaita siku nge zigi yato ya Friday wakati tashke instrument yacho wakabutisa marewa nayo saka market yange ya kutelefila kuti wakutu wana mare tangakwe this week itatanga hii saka panunga paka parubuda nyeze kuti ya wanaunga wakaru ngeka saka naka kuti wakushtuza kuti tinuzi wena kutela kemini saka izvozvo zvinoto kanganisa maonere evanhu yaitenga the confidence kana munhu wasona kuti kuinga vanhu vanga vasina kurongeka
saka kuti dhora iri rinyatso tambirwe nevanhu panenge pachida kuitwa sei chaizvo muzvinafundo
kuti dhora ritambirwe iri nevanhu chokwadi chaitaura kuvaka nyika chaizvo muridzi waro unofanira kuritambira first izvito tatambira muridzi wemari iyi hurumende yeZimbabwe hazvigoni kuti isusu vanhu onje vari kunze tide kutamba nezigi iyo varidzivari vasingaridi ndikuyera kuti chii techienda kuma passport uko kunotenga passport tinofanira kushandisa zigi kete ma US ndakaona hurumende mwedzi wapera vakabudisa gwaro ravairatidza kuti death certificate i for the US death certificate i 10 US chitupa i 10 US citizenship imaraga vakatotara kuti hakuna ine mare inodiwa kana $10 kana kuchinja ne retra US i hurumende ichi passport ili kuma $300 US avatombori $10 saka tuende kuma garage ya hurumende ana petrol tebena atombori kwa $10 right tuende ku jute utenga moto yako i US saka vakasadaro manje tichalira bazigi yo chekupedzisira ndechekuti ini ndinofana kufamba kupinda mubank kunotenga foreign currency ndichishandisa zigi yangu nekuti tinenge tichakapepa nemweya we lack of trust and confidence saka mwezi mishoma inotanga ye 4 or 5 months hurumende ngaibvumire vanhu vapinde mubank kuti kana ada uchinja foreign currency opinda mubank ofika wanobuda nema US kwa mubank nerate yakanaka black market inofa but governor central bank akatitaura kuti haukwanisi kupinda mubank unochinja foreign currency then kana zvakadaro ka black market yatopfumiswa
nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vapersistence kwanyanya
iyo kuri kuindwa nehurumende asizve tikatarisa mari yezidzi irimo munyika mese inonzi i-19 million chete zidzi yose iri munyika muno 19 million iyoyo yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika 100 million 185 yemaspecial minerals vana gold maprecious minerals
izvi zvinoreveiva gwanyanya
zvoreva kuti panzi hurumende pamitero yemaincome tax inonzi maqpd vanosungirwa zvitori pamurawo wakaiswa mirawo wesi kuti vange vachigamuchira 50% half yemitero iyoyo nemari yeZimbabwe ndokuitira shomu ndati tine mari 19 million ndozvidzi rese riri munyika ko maqpds edu akawanda zvakadii tinowazokutarisira 300 million tikaukanzi half inge iri yekumazimbabwe mazidzi zvinoreva kuti 150 million dzemazidzi ndodzinodikwa asi tine mari yemazidzi inongosvika 90 million zvorevei zvoreva kutoti zidzi rakatowandirwa patakatarisana napo nekuti tikandosvika takunosvika muna June pakutihwa maqpd zvorevei kana rakawandirwa zvoreva kuti hurumende haina munhu wainomanikidza kana uchida kutengesa nemazidzi atengesa hako asizve mukoma George Guva Matanga muna June vanenge vava kuti inangu mari yangu poda iri mazidzi 50% yobveti vakutofanira kundochinja kamayusa
ko vamwe vari kumamisha uku vagwanyanya vanoti izvi ndo zvinogara zvichitaurwa neRBZ kuti taunza mari asi inozopedzisira yashaya simba
mutauko ndewe kuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikationese pane mukuru wenyika president.
Avo vanga vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rwanda nasi iri kurangarira makore makumi matatu kubva zvaurayiwa vanhu vanoda kusvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 verudzi rwechitutsi kunyanya, vachiurayiwa nevechihutu kunyanya. Kupondwa uku kwakatanga mushure mekunge ndege yainge yakatakura mutungamiri wenyika vaJuvenal Habyarimana yadonhedzwa muKigali. Verudzi rwechitutsi ndivo vakapomerwa mhosva yekuuraya mutungamiri wenyika, zvakabva zvatanga nyaya yekurwiswa kwavo. Vamwe verudzi rwechihutu vaipikisa kuurayiwa kwematutsi vanonzi vakaurayiwawo. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vatungamira urongwa hwanhasi hwekurangarira vanhu vakapondwa ava. Vamwe vanga varipo vanosanganisira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton uye mutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navatakudzwa naShe Chinyemba avo vari kumakwikwi eThe Jessup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC. Vakauya nechikwata chavo chiri kumirira Zimbabwe kubva kuchikoro cheZimbabwe Ezekiel Guti University chevadzidzi vezvemutemo Aquila Moyo, Trish Fende na Tadiwa Chipunza. Ngati nzwei vachitsanangura.
Kubva patakatanga kugadzirira taiva netarisiro yekuti tinosvika kumberi and kuva pano muWashington DC kubudirira kukuru, nekuti zvinhu zvataishuvira tichiri kuZimbabwe kuti tisvike kumberi and uye tava muno muWashington DC takaita macompetition and takaita zvinodadisa and tinotenda kuti magadziriro ataita kubva September zvabatsira kuti tisvike patakasvika uye tinotenda naizvozvo.
Pakugadzirira kwamakaita ndeapi matambudziko amakasangana nawo uyezve ndeapi matanho amakatora kuti munge muchibudirira zvisinei nematambudziko anga aripo aya?
Pamakwikwi ataita matambudziko atingati takasangana nawo ndekuti sinzi chaiva kwaiva kwekutanga kuita makwikwi aya, maitiro ezvinhu nezvatanga takajaira zvava zvakati siyanei. Asi patakaita pekutanga tichiramba tichiita makwikwi aya, takapedzisira takukwanisa kuadjusta tichiita zvaifanira zvaifanirwa kuitwa nezvaidiwa. Saka tingati takakunda pane zvataita zvaikwa zvaitinetsa.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungati madzidza pamacompetitions aya muri muno muAmerica?
Pamacompetition aya tadzidza kuti kuramba kunyatsogadzirira nemazvo kwakakosha zvisingaiti, uye hapana chisingakwanisike. Zvinongoda kugara makanyatsogadzirira nekusanganidzana kwataita nevamwe vedzimwe nyika zvakaita tidzidze maererano nemaitiro avanoita kuti vakwanise kugona makompetition aya. Isu tiri vanga vasvika for the first time tichidzidzawo kubva kune vamwe. Saka takadzidza kuti kugadzirira kwakakosha uye zvinobatsira kana tadzoka kumakompetition akaita seaya.
Kune vamwe vechidiki vakatarisa kubudirira kwamaita uku, ndeapi mashoko amungada kuvapa ekuvakurudzirawo kuti vangagonawo kusvika pamasvika apa?
Chandingakurudzira vechidiki ndechekuti hapana chisingakwanisiki. Zvinongoda kushingirira, kutsungirira, kuvimba muna Mwari kuti hapana chisingagoneki. Patakauya kunoku taitotyawo tichiti tiri kusangana nevanhu vekune dzimwe nyika, but patakazotanga kuita makwikwi takatoona kutoti Africa, Zimbabwe itone pfungwa dzemutemo dzinotokwikwidza zvisingaiti, and ivo vaitoshamisikawo. So hapana chisingagoneki, everything is possible, zvese zvinoita.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navatakudzwa naShechinyemba avo vari kumakwikwi ethe Jesup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC. Vakauya nechikwata chavo chiri kumirira Zimbabwe kubva kuchikoro cheZimbabwe Ezekiel Kuti University chevadzidzi vezvemitemo Akwila Moyo, Trish Fende naTadiwa Chifunza. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Kavaka Ngugo, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka Ngube nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadini ko vatereri, ndiye Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine mukuru wesangano reAfrican Bantu Spirituality Advocates, Mukunda Tendai Mudewe, vanoti chikristu chakatitorera hunhu hwedu. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pesangano ravo.
Sangano redu rine vanhu vakawandisa vanobvumira muchi hatingati chitendero, nekuti chedu hachizi chitendero, tinoti ispirituality. Zvinhu zvatakazvarwa mazviri, zvinhu zviri muropa redu, dziri tsika nemagariro aiitwa nevakweguru vedu, maancestors edu.
Munofungei nechitendero chechikristu?
Chitendero chechikristu, tikaverenga kuuya kwachakaita kune isu vana vevhu, chakauya nevainzi mamishinari. Mamishinari ndivo vakatanga kuuya vachida kudzidzisa nezvemunhu anonzi God, kuchivanhu chinoti musika vanhu. Asi vakauya vachida kudzidzisa sekunge isusu taive vanhu vanga vasingazivi kana kutenda kune munhu anonzi musika vanhu.
Pane musiyano here uripo pakati pamusika vanhu anotaurwa nevanhu vatema namusika vanhu anotaurwa muBhaibheri kana kuti wakaunzwa nevachena kuAfrica?
Pane misiyano yakawandisa kubva mukutaurwa kune chikristu kuti Mwari wavanotendera maari mabatiro ake, kunyangwe tikanzwa nyaya dzekuti akasika vanhu zvakaita sei, vanhu vachirarama zvakaita sei, ivo Mwari wavo achizoitawo madecisions kana kuti zvaanonga achiita. Chekutanga, isusu Mwari wedu wechivanhu ane rudo, uye anofamba achipa gwara rekuraramwa kwevanhu kubva kumadzitateguru avo zvichisvika kuvabereki vavo. Saka wei yecommunication chaiyo inoitwa naMwari wetinotendera muchivanhu musika vanhu naMwari anotenderwa muchikristu zvakatosiyana. Isu tinotenda maari kuburikidza kana kutaura naye kuburikidza nevabereki vedu votisvitsirawo kuvabereki vavo vanove vadzima vedu voti vabereki vavo vosvitsawo kune vabereki vavo kusvika zvamu zvasvika kuna musika vanhu zvasiyana nekuita kwechikristu kwekuti vanoti zvinotanga zvaenda kuna Jesu Kristu iye ndiye ozopira nyaya kuna Mwari baba vake ipapo zvakatosiyana
saka tingati isusu kusiyana kwacho kuri pana Jesu Kristu here chete kana kuti chitendero chakatosiyana zvachose
chitendero chakatosiyana zvachose ndapa muenzaniso mumwe chete wandinofunga kuti uri very key wakakodzera zvakanyanya kupfuura mimwe minzi yamienzaniso inopatsanura kuti manamatiro atinoita matauriro atinotoita nemunhu watinogona kuti tese tiri kuti musika vanhu the creator tinototaura nemunhu iyeye zvakasiyana isu tinotaura naye kuburikidza nevadzimu vedu vakararama kudhara vari muropa medu vatinogona kutresa muropa medu nyangwe tichishandisa chirungu chekuti DNA tichishandisa mitupo yedu kusiyana kwezvinoitwa nemakristu kuti vanotaura naye kubudikidza nemunhu wavanoti Jesu Kristu wavanovimba naye kuti ndiye anokwanisa kutakura mashoko avo nezvichemo zvavo kuna musika vanhu through
tichitarisa manzwi amataura chamungada kuona vatendi vechikristu vachiita ndechipi
vatendi vechikristu ngavaite zvavanonga vachiita ndochitendero chavo chandingangotaura kuti ndechekuti vana vevhu hatina kuzvarwa tiri makristu chitendero chechikristu chakauya necolonialism
tinotenda mukuru wesangano reAfrican Bantu Spirituality Advocates Mukunda Tendai Mudewe munofungei vatereri tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 muchitiudza zvamunofunga ndini Danonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru Danonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu. Totanga nezvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Dynamos yaita mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Manika Diamonds yarwa Chicken Inn 1-0. Kuchiti Highlanders iyo yave panhongonya yeCastle Premier Soccer League yarova Chegutu Pirates 3-0. Mune mimwe mitambo ya tambo nasi ye English Premier Soccer League pamutambo anga wakatarisirwa nevakawanda Manchester United yaita mangange 2-2 ne Liverpool pane mutambo uri kutambwa iko zvino uri pa half time Sheffield United 1-1 pachituo pane mumwe mutambo Tottenham yakarova iyo Nottingham Forest 1-0 kwatambwa maminutes makumi maviri nemapfumbamwe 29 minutes sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mapurisa opfura mumwe anofungidzirwa kuti akaba mari zhinji muHarare kunyange hazvo ainge ari mumaoko mavo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi inofanira kuti iferefetwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele